Chitsauko 7. Mugore rekutanga ramambo Beshazari weBabylon. Danieri akarota hope. Uye akaona zviratidzo akarara pamubhedha wake. Akabva anyora hope dzacho. Achirondedzera zvinhu zvacho zvese. Danieri akati, pazvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndakaona mhepo ina dzekudenga dzichinyandura gungwa guru. Mhuka huru ina dzakabva dzabuda mugungwa racho, uye dzese dzakanga dzakasiyana. Yekutanga yakanga yakaita seshumba, uye yaiva nemapapiro egondo. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mapapiro ayo adzurwa, ikasimudzwa panyika, ikamiswa nemakumbo maviri semunhu, ikapiwa mwoyo wemunhu. Uye ndakaona imwe mhuka yechipiri yakanga yakaita sebhea. Yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo. Uye yakanga yakaruma mbavu nhatu. Uye yakaudzwa kuti, simuka, udye nyama zhinji. Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa ndikaona imwe mhuka yakanga yakaita sembada. Asi yakanga iine mapapiro mana pamusana akaita seeshiri. Mhuka yacho yaiva nemisoro mina, uye yakapiwa simba rekutonga. Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mhuka yechina. Mhuka yacho yaityisa, uye yaivhundutsa, uye yakanga yakasimba kwazvo. Iine mazino mahombe esimbi. Yaiparadza, ichipwanya-pwanya. Uye yakatsika-tsika zvakanga zvasara. Yakanga yakasiyana nedzimwe mhuka dzese dzakanga dzaitangira. Uye yaiva nenyanga gumi. Pandaifunga nezvenyanga dzacho, pakabva pabuda imwe nyanga diki pakati padzo. Uye dzimwe nyanga nhatu dzekutanga dzakadzurwa pamberi payo. Nyanga yacho yaiva nemaziso akaita seemunhu. Uye yaiva nemuromo waitaura uchizvikudza. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zveumambo zvaiswa. Wemazuva mazhinji achibva agara. Zvipfeko zvake zvakanga zvakachena sechando. Uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semvere dzemakwai dzakachena. Chigaro chake cheumambo chaiva marimi emoto. Mavhiri acho aiva moto unobvira. Paiva nerukova rwemoto rwaiyerera ruchibva pamberi pake. Vane chiuru chakapetwa kane chiuru vairamba vachimushumira. Uye vane zviuru gumi zvakapetwa kane zviuru gumi vakanga vakamira pamberi pake. Dare rakatanga kutonga. Mabhuku akavhurwa. Panguva iyoyo, mashoko ekuzvikudza andainzwa achitaurwa nenyanga yacho akaita kuti ndirambe ndakatarisa. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mhuka yacho yaurayiwa. Muviri wayo ukapiswa nemoto, ukaparadzwa. Asi dzimwe mhuka dzese dzakatorerwa ushe hwadzo. Uye upenyu hwadzo hwakawedzerwa nenguva imwe chete nemwaka. Ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mumwe munhu akafanana nemwanakomana wemunhu. Achiuya aine makore ekudenga. Akasvika kune wemazuva mazhinji. Uye vakamuswededza pamberi pake. Akapiwa ushe nekukudzwa. Neumambo. Kuti vanhu vemarudzi ese. Nenyika. Nemitauro yakasiyana-siyana. Vamushumire. Ushe hwake ushe hunogara nekusingaperi. Husingazobviswi. Uye umambo hwake hauzoparadzwi. Zvino ini Danieri, ndakanetseka chaizvo nekuti zvandakaratidzwa zvakandityisa. Ndakaenda pedyo nemumwe wevakanga vakamira ipapo, kuti ndimubvunze kuti zvinhu izvi zvairevei. Akabva apindura, akandiudza kuti zvinhu izvi zvairevei. Mhuka huru idzi ina, dzinomiririra madzimambo mana achamuka panyika. Asi vatsvene vaiye mukurusa, vachagamuchira umambo. uye umambo wacho huchava hwavo nekusingaperi. Huchava hwavo narini narini. Ndakabva ndada kuziva nezvemhuka yechina. Iyo yakanga yakasiyana nedzimwe dzese. Yaityisa kwazvo. Ine mazino esimbi nenzara dzemhangura. Uye yaiparadza, ichipwanya-pwanya, uye ichitsika-tsika zvakanga zvasara. Ndakadawo kuziva nezvenyanga gumi, dzaiva mumusoro mayo. Neimwe nyanga yakabuda ikaita kuti nyanga nhatu dziwire pasi. Nyanga yaiva nemaziso nemuromo waitaura uchizvikudza. Iyo yainge yakakura kupfuura dzimwe. Ndakaramba ndakatarisa nyanga iyoyo payairwa nevatsvene, ichivakunda. Kusvikira wemazuva mazhinji asvika. Akapa mutongo waitsigira vatsvene vaiye mukurusa. Uye nguva yakasarudzwa yekuti vatsvene vapiwe umambo yakasvika. Iye akati, kana iri mhuka yechina, kune umambo hwechina huchavapo panyika. Huchange hwakasiyana nehumwe umambo hwese. Uye huchaparadza nyika yese. Uye huchaitsika-tsika hwoipwanya-pwanya. Kana dziri nyanga gumi, pachava nemadzimambo gumi achabuda muumambo ihwohwo. Uye pachavazve nemumwe pashure pavo. Uyo achange akasiyana neyekutanga. Uye achaninipisa madzimambo matatu. Achataura mashoko ekushora wekumusoro-soro. Uye acharamba achinetsa vatsvene vaiye mukurusa. Achafunga nezvekuchinja nguva nemutemo. Uye vachaiswa muruoko rwake kwenguva imwe chete, nedzimwe nguva, nehafu yenguva. Asi dare rakatanga kutonga. Vachibva vamutorera ushe hwake kuti vamuparadze uye vamutsakatise. Zvino umambo neushe neukuru hweumambo hwaiva pasi pematenga ese. Zvakapiwa vatsvene vaiye mukurusa. Umambo hwavo umambo hunogara nekusingaperi. Uye humwe ushe hwese huchava pasi pavo huchivateerera. Pano ndipo panogumira nyaya yacho. Asi ini Danieri, ndakanetseka chaizvo nezvaiva mupfungwa dzangu. Zvekuti chiso changu chakachinja. Asi ndakachengeta nyaya yacho mumwoyo mangu.